Pambuka iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuamerica. Mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuamerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe, ava vanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuamerica uri pamutemo, sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haisi kufambidzana neexchange rate yeofficial. Kusiya kwemabhizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chete dzinofambidzana nemutengo iwoyo, kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemausa kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparallel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parallel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvienu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kubvuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisirizvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaprosi vachitambara vanotiwo nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009 apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of mazim dollar prices taona zvichikwira zvakanyanya. Tirimuno yatingati pachirungu chronic inflation, zvinoratidza kuti zvirikukwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedzera yazoitika ndeyekuti tinopedzera tamu inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009 patakazoita dollarization paya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuamerica munyika.
Venyika yedu dazvida kutiwo kana vati vokondrora foreign currency ngavachikondrora zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepetro vanotengesa neforeign currency, vedizo vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndo zvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja vanhu, asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndo zvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuamerica. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vajohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa. Izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bachi padare. Hatina kukwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.